Zimbabwe ndeye vanhu baba. Zimbabwe ndeye.
Vachitaura pamusangano vaita nevatsigiri vavo pahuru yadzo shopping center kuSt Mary's kuchitungwiza, vachamisa vati vakazvipera kutungamirira kuratidzira vasingapfurikidze mwero, vachiti havasi kufara nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
What is the political route? The political route is to make sure we go back to the constitution. Section 59 inobvumidza vanhu kuti kana musiri kufara nezvinenge zvaitwa, you have the right to peacefully demonstrate as a people. Kisa mama kisa. Kukura. Kana zvane kuhina muno. Tichati umwe nomwe ngamire nevake. Munangagwa mira nevako. Ini ndomira nevangu.
Vachamisa vati havasi kuzofa vakakorokotedza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekukunda kwavakaita musarudzo, vachiti havangapembedze munhu ari kuita kuti upenyu hweveruzhinji huome kuburikidza nekusagamuchirika kwekukunda kwavakaita vaMnangagwa.
Kana tikasagadzirisa pano pa2018 patakahwina, we should not come back to you and say vote for us again. For what reason? If the vote is not counting, why should we go to another vote? Why? Chisa mama chisa. Gukula. Izenzo. Hatini kutambiswa pada na Mnangagwa. Kana vachinga vati zvema elections, ngangotaura kuti maelections hamuchina. Munhu anogadzwa nemasoja. Tobva taziva kuti vanhu havana basa. Tobva taziva kuti vhoti haina basa. But kana vhoti ine basa, we must respect the will of the people.
Vachamisa pavataura nyaya yekuti paratidzirwe, vachiti kwese kwavari kufamba vari kuudzwa kuti ndizvo zvoga zvasara sezvo zvakakona mumatare. Vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vati vari kuda kutoda kupinda mumigwagwa kana nhasi chaiye. Mumwe vatsigiri veMDC ava vaRuben Muriengwe vati upenyu hwavaomera zvichitevera kusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo. Muzvare NRS Mapondera vatiwo vanovimba kuti kuratidzira zvine runyararo sezviri mubumbiro remutemo zvichaitawo kuti dzimwe nyika dzipindire mugakava resarudzo dzemuZimbabwe.
Mugwagwa ndo matatogadzirira kutopinda, izvo vachiite rangononoka, asi kutopinda ndokwatinodawo toita.
Vachamisa vati vachazivisa zuva rekuratidzira uku kana vapedza kutenderera nenyuka yose kwavari kuita, vachibvunza kuti votora gwara ripi nezvakaitika pasarudzo, vachitevera nzira yakabvumirana nekomiti yepamusorosoro mubato ravo yeNational Council. Vaudzawo vatsigiri vavo kuti vari mubishi kubatanidza zvipoka zvakatsemuka kubva muMDC kuti vatange kushanda pamwe chete sebato rimwe chete, vachiti nhengo dzebato ravo dzinofanira kutsvaga rutsigiro murunyararo pamberi pekongresi yebato ravo yakatarisirwa kuitwa gore rinouya. ZANU-PF inoti vachamisa vanofanirwa kutambira zvakabuda mudare reConstitutional Court iro rakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo. VaMnangagwa vakatiwo vakatambanudzawo maoko avo kuna vachamisa kuti vashande vose kuitira kuti nyika ienderere mberi, asi vachamisa vanoti havagote moto wembavha. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.